Active News. Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda pese pese, and masets eradio mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumbidza kuti mashoko asvike, zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki veZANU-PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day, nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu, redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vomuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio ingakundwa nokuti kuona vanhu vano maTV, maDSTV, vane maInternet. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yose, radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr. Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda pese pese, and masets eradio mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumbidza kuti mashoko asvike, zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekudzikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo, vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimbopai muenzaniso wecyclone Idai yakaitika kuChimanimani. Kwakamhanyirwa ikoko, vatapi venhau vakaenda. Mumashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko, nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani, nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mashifashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC valokutamborinya dzenyoka. Vaudza Studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzaradivi rimwe. Vati chinodiwa inepfenyuro dzinoburisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera.
Saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tiri kundwa nenyika dzakafanana namalau dzine maradio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwane makore 40 years taita independence taita kuzvitonga kuzere. Tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANU-PF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati menjike ya Zimbabwe. Asa wana Studio 7 natotepenyura wari kwa Amerika. Panzebe kuti watepenyura wari mundo muZimbabwe kupa mwana wa Zimbabwe mukana wekuterera zvakasiyana siyana. Zvototi nzwisa tsitsi kuti mwana wa Zimbabwe anotepenyura ari kwa Amerika asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushaikwa kwenepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuisa kuti hurumende inoramba yakasunga masa isai nekuti inoona sekuti radio inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti radio inokwanisa kushandiswa for development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti radio inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize radio nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete kana itarwa nechinyanja, itarwa neshona, itarwa nendevele kungonzwa. Saka munhu wese neredio anokwanisa kunzwa.
Vamasuku vati nepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa marezinisi kune pfenyuro dzematunhu.
Vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove. Bhodhi rikango approve call out yacho nemanhinga acho zvatopera. Muchatoti mungatasa munyuzipe muona here vaudo license total license. Saka hapasina drag zvokunzi zviyazviyaka. Isusu vamwe tinoita zvatinoreva, tinoreva zvatinoita.
Asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga. Munyika mune nepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani ehurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nyika dzakaita seZambia dzine nepfenyuro dzinodarika 140 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika, vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru, uko nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru, uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi nhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuapplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwe dollars, inokwana kuva iyo 500 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa residence anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwe dollars, inokwana kuva 1,000 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo, uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuekonomi kwedu uye kuti vanhu vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhevenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutevhenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. I am mune imwe currency. Ndakaona yaiko chigunoona vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekuma TV. Ndekuma TV handiti. Yanga iripo before taitai. Yanga iri 19,000 US. Chita isho muzachomuona. Kuti yaitova pe yanga yakawandisa. Dani ripo yezvinezvi. Saka tikuti hapana chatakanomboita. Zvatakangoita ndezvongoti takapindura mari yacho tichishandisa. Tobva tangoisa Interbank yanga iripo pamusumo tikati aiwa katishandisai naiyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka aiwa asi mari dzakawandisa.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutrangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University, vaPeter Mugari, vatsinirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro, vachiti zvinotevhenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. Vamugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi nhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Boka revechidiki rezano PF rinoti harine ine urongwa hwevaimbo vevatungamiri veboka iri vaGodfrey Tsenengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai chirau vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapata akasiyana-siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. Vachirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika, ivo sevechidiki veZANU PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda, vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZANU PF Youth League tine zvatinotevera, tine wonga watinotevera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira, isu isitogadzira zvedu seZANU PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai, mutauri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vaudza Studio 7 kuti havanei negungano ravatsenenga muiri, vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika.
Igoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenenga mu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uori. Isu tinoona riri dambe nekuti vatsenenga vari kutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugodzi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndo vari kutadzisa kuti uori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyora anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF Youth League Muzvare Yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare taura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vatichakurudzira kuti vaende kunoregister kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira Malawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomishini inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbo vemeya weNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kwehupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndivo vanoti Mashoko avachina masa ari kukurudzira vanenge vaine humbo hwekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa, kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority, kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina humbowo. Vachina masa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri, izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakatiwo upfumi hwenyika hunofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika, uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyora anoona nezvisarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachina masa.
Zvokwadi vachina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba. Nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vumbavha ndovoti kwainyararai nekuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kangadziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa. Ndoka mutemo wenyika. Ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane listi yenaming and shaming. Vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu, mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakafira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa, ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu waMafume ndodaira kuti igweta vakaita kudzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobatwa sei, zvinofamba sei. Vachina masa pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu, angachazo kuti isusu tinoziva izvinhu vaMafume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekorasiidzi, kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa. Munhu echibahwa achisungwa kana nemhosva mumadare uko echibvapiwa sentensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachina masa ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right, chienda kakuzaki, chienda kakumapurisa, chienda kakuNational Prosecuting Authority, nehumbo wacho ndozvanachitaura nestatement yavachina masa dzedza.
vaMafume, munoti?
Zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachina masa. Kuba kana tikandibwa senyika, kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona. Kushayiwa raramo kuri munyika hamusi kumuona. Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba, iko zvino sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadyajena weZANU-PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota, iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption, nekuti kumapurisa kune vari korapti, kumakosi kune vari korapti, kumaloya kune vari korapti, kumapepa kune vari korapti, kuzanu kune vari korapti, kune huori kwese uko.
vaChuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kuna naZaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuZaki kwacho?
Kana tine uombo hwacho, vaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute. Chero uchida usingadi, even uchizeva for sure kuti munhu uyu akaurayiwa kana kuti akaba uyu, but kana usina umbo hwake tete, munhu uyu anobuda scot free, kwoita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho, saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje, and ndozvandataura kuti kune hatred ka, kungovengana chete, kungoona munhu uyo kuti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine syndrome iyoyo, akabudirira zvikwambo izvi akazwana sei izvozvi, anona
tine majerasi naturali. So tikuti let's avoid such things, because munhu kana ane mari yake echitsezi zvake mumukamudaro anogumisira abuda outside the country, like what Tsai Mashua did. Tsai Mashua akagara muno, arikugara kuna America, South Africa, because he was hounded out by some jealous people. Vanga vachibvira kuti munhu mutema anobva muno muZimbabwe anogona kuita company inogona kukura kunge Econet Limited kaandirika. Saka ndozvanga zvichitaura paseminar. Tisaite targeti chakasoma zvati umwe munhu kana ane mari yake ende ane runyararo hade zvepolitics, hade zvaita zvebusiness yake, anogumisa kuti rekandipota haku ndinoita business. Right now, Tsai Mashua is investing in other countries. That money that he could have invested.
Avanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kumunyorano nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata cheMawarriors Zdravo Lugorusic ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusic achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza mahoria. Asi Lugorusic haana kuvimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa wamwari, asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Ini handisi mutumwa wamwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti, asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete, asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusic anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafinari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika, Lugorusic akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho it's private between him and Zif. Atiku kwanza kuyadrifa oja hizo.
Mnyori weze mtambu wenabu, Leopold Munende, anoti kunyange hazo norondo ya Lugorusic isina kusimba, akakwanisa kuendesa maWarriors AFCON veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers edu vanakama vese vanamusona nanakadeura nanakamba vati vakusimukira. Tokwanisawo kuti at least tikamukwanisawo takwanisa kuenda AFCON regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda World Cup tingafara.
Kunze kweSudan, Lugorusic akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya, apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. Nyanzvi munyaya dzekutefenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutefenyura. Vechidiki veZANU PF vanoti avanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 enhlolanja 2020 ngo Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyane wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama-wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru eNkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezichiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisiwe Bebe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokudlabo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu. Siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama-community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akula mali abazabe bezikhupha, kodwa i-community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGechenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokhe belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokhu kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Ngehluke saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe nasiqathane zabo lamazwe ngamokhelwane ukuthi imsakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendawo njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 lizwe lathola uzibuse baloke belalela imsakazo yakho leBotswana.
Umsakazi weSkies Metro FM uNkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukucakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli, ngoba phela nxa ungadulalela iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakenye kulento enje usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhanya indaba le esebhinga bele radio engeyabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni uNkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqhakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga leWorld Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabanengi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu. Iningi lazo zingezebule njini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagase ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuse ilizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza i-ZBC lomsakazo ozimele i-Radio VOP umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa-ke hatshi ayisiyinjongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa nalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi ngasenza izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubele umsebenzi wakho uzitshayele ugatshopo wakho mbe uhlakula ngakho-ke lokhu isaqakathekile kakhulu
omele inhlanganiso yezimbabwe association of community associations zacras unkosikazi vivian marara jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo
Sithakazelela okwenziwa nguhulumende ukuthi useyenza ama-steps okuthi ama-community radios ebe khona. Singakhangela since July oka-2019 sokube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona and u-Permanent Secretary o-Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, uMr. Nick Mangwana, sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama-licenses angu-40 azahamba kuma-community radios, but ku-2020 bazabe bekhangele 10 ama-communities ukuthi bebanike ama-licenses. And nge-Friday last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba la community radios bebe kwazi ukuthi banga apply kanjani loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios mele bebhadale application fee e 8500
unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvume yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe
urongwa hokupha amalayisensi wavapha chiyero chapamusoro tatova pedo izvozvi panga pane dambudziko remtemo
uhlelo lokuphiwa kwamalayisensi solokusibanga saphezulu bekulodubo lwemithetho umthetho esasilawo wawunga 2001 bekumele senze imithetho sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo
kodwa umsekeli wesikhulume se-MDC umnumzana Luke Tambo Nyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice. In Zimbabwe, there is no...
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Amalayisensi amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho owe-Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvume yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo-Media Institute of Southern Africa, MISA, labo-Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenzisa isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyinsindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo-Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakalayo elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla kuneyizulu lesikhukhula kwezinye izigaba zebhinga ikakhulu ensungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo inengi liphephe ngokukhwela ezihlahleni Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ucasisela uSthandekile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo dubo selukhona. Kule nhlanganiso evele ikhona ngapha kobulawa yehlanganisa amabandla wonke, yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone singenza njani. Kuze kube lomonakalo etsholotsho, sasebenza sonke sathumeza ukudla. Kwaba lomonakalo ethimanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathi esilapho edinga bese sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu, kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phandle, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yikhula abantwana abancane kulabo mama. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phandle, kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala kula mabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko. Njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima, ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezesidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende la ubesengenele ngamsebenzi. Into esinanzeleleyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abalakuthi abalalini.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 AM lakushortwave, 12080 laku-15775 kilohertz kushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama, sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini jengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika, uTroy Price, usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections. Kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalo nyaka. Uhulumende uthi amakopono okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempupu elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempupu ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 ezisindo seshumi lama kilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqabe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaza singasukiseki ngayo, silokunye okungcono esibona nto kungasebenza asikufake empela etafuleni ukwenze into nako ulungiswe kuhambe. Njalo futhi silomcabango ukuthi kona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eCholocho kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hhayi koBulawayo lapha mina mbona ngathi impupho leyo ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zena ngoba yizo ezigcina zithipha impupho igcwale emakethi labana sezithengisa emfikeni omnyama lo laba ukuthi i-black market. Asihambe seni impupho lezi emalokishini labesihlala khona ezitolo zethu zena besithenga khona. Kade ngikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi uhlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthume sibonakale ukuthi ufuna ukuthuma le mpupho ezingu-20 sokuthi hawu kanithuma suzamani. Kodwa nxa uthume ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpupho ahambe endlini. So kusiba ngcono niwubona wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende Bulawayo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So hanta kwenti akusho ukuthi nxa uhulumende ngaziseshele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona hanta kona vele soku-cast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emabhizaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye nantu daba bamangweni
aphela nguziba uthi mazelinyalo ukuthi ikhuphoni kayisebenzi khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho. Kodwa okukhona madoda ukuthi iZANU-PF le ebusele sebephelelwe imizamo into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian ngama-communist kudala ngama-1930 something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende kwezanu-PF uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto senza ama-subsidy kabavula ukufika abantu ngiyanxa ngiphiyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo. Lokhu uba belokhu becontrola izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emfikeni omnyama akuthithi lutho. Kakungena engqondweni yabantu bezanu-PF ukuthi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi alilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu hhathi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imbono.
Utshela wenkosi yabona ucunule yabona izami iyayizonda kakhulu hambi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandu yefenze lokho kwesikhathi bethi hayi ihulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ihulumende izimele yedwa nxa kukube bethi hayiami yenze lokho anyway yike ngikuthile kona ngathi hayi asikuthi ngileta yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu abafisa imibono naleyo ngamasivu sevensi abanjengami layo usitshela wesikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekonaphana phakani nokuthi bona wayi befake kona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele sinhle kuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavunda kuyasebenza kusebenze kuhle kunjeyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala. Uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona ukuthi nxa sokuwomba kumele abuye azosubsidize la abantu bakhe ngoba vele abantu usebenza ngemali evele ebantwini yona lana othanga ama taxes. Uhulumeni olalelayo kakhulu angaze mona uhulumeni olalelayo ngelo njengo president wethu umdala uyalalela lo kwaowesabisayo ngikhuluma sokusasa uyabe lapha ezolalela abantu balapha emathebeleleni into eyangayenzakali kudala sesilobaba washiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapha kobulayo but lo wethu lo hawu hlale esikile njalo nje lapha kobulayo azalale le stadhouse sesikwazisa istadhouse uyalala uyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabe emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakuhulumende abathethe akulani le khadi yephatha kulani lani kulani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngiwephumula ingafikela ephumula east kokhava siyibone nathi imbuba ibuyile aso sivume njengesihlalo zephumula east ukuthi sibone amanye ama-rolesi esiye emuva esithatha esihamba but nxa isetown lapha bafikela banobona ama-rolesi esithatha futhi eseyikhipha kwi-back door ngale ungababuza ukuthi hayi sihambisa kwenye ishop ethu ethize esemganini sihambisa kwenye ishop ethu esemagwegwe uyaphelela phela lawo iphawu but nxa isifike emagwegwe sesithi hayi hayi phela imbuba lesizeke kithi emagwegwe kumele ithengwe yithi abahlali balapha emagwegwe andabona that's another way ekubamba i-corruption lokuthi yona imbubu itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda ngobesizonda izanu bemsomazi vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula lo asifiki indawo singekwenjalo
ungasigqibela mnumzana ngwenye
ye mina ngithi mina lokhu engichasisa ukuthi impuphu yayikhona izanu PF uhulumende wezanu PF engakakhulumi ngokusubsidizer bakho ukuthi nje besithi subsidizer yahle yanyamalala ukuthi ukuthi kuyahambelana la mapolisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafuna khona abantu nxa becomputer intengo yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7.
Chilane mina
Chilane mina
Unchele
Chilane mina Asako mina majeje wena
Chilane mina
Chilane
Unchele weba fana benda Unchele ba
Asako mina majeje wena
Abanye
Abanye bathi uwambu zedlamin cha bubu Asako majeje wena
Abanye
Abanye bathi sewubambunze
lemqhabo
bobo asekhona majeje wena
jilani mina
jilani mina
umjelama
jilaba asekhona yena majeje wena
jilani mina
jilani mina
jilani mina
jilaba
umjelama
asekhona yena majeje wena
Abanye
mama abanye sewambuze lemme chabo
njalo
wesekhona majeje wena
abanye
abanye bathi sewambuze lemme
hayi wena
chabo wesekhona majeje wena
hey wena wengumusikhaleswe kumusikhaleswe
wengumusikhaleswe wengumusikhaleswe
Maphimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembo lembube iLet Speed Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithi kalale ngokuthula singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyela lamanye amazwe womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqa umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopono okuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngesithi lingayikhatshana, iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.